Chitsauko 5. Vafiristia pavakatora areka yamwari wechokwadi. Vakabva nayo kuEbenezeri, vakaenda nayo kuAshdod. Vafiristia vakatora areka yamwari wechokwadi, vakaipinza mumba maDagon, vakaigadzika padivi paDagon. VaAshdod pavakafumomuka zuva rakatevera, Dagon akanga awira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha. Saka vakatora Dagon vakamudzorera panzvimbo yake. Pavakafumomuka zuva rakatevera racho, Dagon akanga awira pasi nechiso pamberi peareka yaJehovha. Musoro waDagon nezvanza zvemaoko ake maviri zvakanga zvadimbuka zviri pachidimbati. Chikamu chakaita sehove ndicho chete chakanga chasara paari. Ndokusaka vapristi vaDagon nevaya vese vanopinda mumba maDagon vasingatsiki pachidimbati chaDagon muguta reAshdod kusvikira nhasi. Ruoko rwaJehovha rwakatambudza vaAshdod, uye akavarwisa nekuita kuti vanhu vekuAshdod nenharaunda dzayo vabude zvimapundu kunobuda netsvina. Varume vekuAshdod pavakaona zvakanga zvichiitika, vakati, "Musaita kuti areka yaMwari waIsraeri irambe iinesu, nekuti ruoko rwake rwatitambudza isu naMwari wedu Dagon." Saka vakatumira shoko, vakaunganidza madzishe ese vaFiristia, vakaabvunza kuti, "Toitei neareka yaMwari waIsraeri?" Akapindura kuti, "Areka yaMwari waIsraeri ngaiende kuGati." Saka vakaendesa areka yaMwari waIsraeri ikoko. Pashure pekunge vaiendesa ikoko, ruoko rwaJehovha rwakarwisa guta racho. Vanhu vakashaya zvekuita. Akatambudza vanhu veguta racho kubvira kumudiki kusvikira kumukuru, uye vakabuda zvimapundu kunobuda netsvina. Saka vakaendesa areka yaMwari wechokwadi kuEkron. Asi pakangosvika areka yaMwari wechokwadi kuEkron, vaEkron vakatanga kuchema vachiti, "Vaunza areka yaMwari waIsraeri kwatiri kuti vatiuraye isu nevanhu vedu." Vakabva vatumira shoko, vakaunganidza madzishe ese vaFiristia vakati, "Endesai areka yaMwari waIsraeri, ngaidzokere kunzvimbo yayo, kuti isu nevanhu vedu tirege kuurayiwa." Nekuti vanhu vese muguta vakanga vava kutya kufa, ruoko rwaMwari wechokwadi rwakanga rwavatambudza chaizvo ikoko. Uye vanhu vasina kufa vakanga vabuda zvimapundu kunobuda netsvina. Vanhu vese veguta racho vakachemera kubatsirwa, zvekuti kuchema kwavo kwakasvika kudenga.